This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenye adziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Maniro akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wemugovera, chikunguru 30, 2016. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Munokwanisawo kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri munhau dzedu dzanhasi. Varugari gumbo voshora kusungwa kwevakarwa hondo yerusununguko. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi inoti mabhanga anofanira kudzikisa mari dzemitero kuitira kuti vanhu vaendese mari kumabhanga aya. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutauriri webato rinopikisa reZimbabwe People First varugare gumbo vari kushora zvikuru kusungwa kwevakarwa hondo yerusununguko. Vakasungwa ava mutauriri wesangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaDouglas Mahia pamwe nemunyori mukuru wesangano iri vaVictor Matema Danda. Vagumbo munguva yehondo vakambosungwawo navamugabe vaine vamwe vavo vakagariswa mugomba. Mukuzeya nyaya iyi tabata vagumbo tikavabvunza kuti vanoona sei kushungurudzwa kuri kuitwa vakarwa hondo ava.
Ndinoona sokuti zvakuitwa nomutana nevakura asingawisisi zvaanotaura. Hatifungi isu kuti munhu akaita zvinhu zvakashata zvakaita sezvaakaita izvozvo. Zvokuisa vanhu mumakomba achiti taingovapa zvokuracheta zvinhu zvinhu zvingataurwa nomunhu mukuru wakadaro 92 years old kuti ataure mashoko akadaro. Izvi zvinhu zvinonyogwa namahistorians namabiographers ndo vanokwanisa kutaura zvinhu zvakadaro, but munhu haafaniri kuganya nokuganza kuti ndo zvatinoita vanhu. Vohlidzira vanhu voti kuti uda vanhu vatsagwana haavoni kuti violation of human rights yaari kuita iyoyo. Nokuti kana uchita tevera rule of law nezvimwe zvakadaro haufaniri kurambira vanhu kuti vademonstrate kana vakunyorere communities yavakanyorera iyi. Hapana chiripo, varongotaura kuti iwe nhambo yenyu yasvika, chienda, enough is enough. That's all that they are saying. So vosvigirwa izvozvo. And yet in terms of constitution yedu tinotendegwa kuti munhu anodemonstrator. It's part of the freedom of expression, association and so on.
Ko nyaya yekusungwa kwevakuru vesangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association muri kufunga kuti zviri kuitirwa izvi?
Aiwa, kuhlidzira nokuti vavatoche kuti vamwe vasaita izvozvo.
Mutauriri webato rinopikisa reZimbabwe People First varugare gumbo vari parunare muHarare. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Prosper Chitambara vanoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vanoti zvakakosha kuti vemabhanga vadzikise mari dzemitero kuti vanhu vakwanise kuendesa mari kumabhanga. Izvi zvinotevera kushomeka kwemari mumabhanga. Mukuzeya nyaya iyi tabata vaChitambara.
Makaona ikonomi yemuZimbabwe yava informal zvakanyanyisisa. About 95% yeikonomi yedu iri informal. Vakaona vazhinji havasi kunyanya kushandisa mabhanga yatingati mafomal financial system. Vana vazhinji vari excluded from formal financial system. Saka kana usina bank account zvinoreva kuti haugoni kungochishandisa plastic money. Saka think ndo dambudziko riripo. Even vazhinji vari muinformal economy havana confidence neformal financial system. Vana vazhinji havasi kushandisa nyaya yeplastic money nekuti vana vazhinji vari mainformal uye vana vazhinji vari mainformal economy havana access kumabank mabank account.
Saka chii chingaitwe nevemabhanga kukwezva vanhu ava kuti vange vachiendesa mari kumabhanga?
Tinoda kuitwa chekutangisisa kudzikisa hatingati cost yebanking. I think muZimbabwe, for example, vanosiya mari yako kubhanga ine macharges akawanda anenge achibatwa pamari iyoyo. Saka zviri kuaffecta confidence yevanhu kuti vanga vasingasiyi mari kumabhanga. Saka I think tinofanira kugadzirisa nyaya yekuti zvinodhura zvakanyanya kuvhura akaunti uye kusiya mari yako iri maakaunt. Tinofanira kuadresawo nyaya yekusagadzikana kuripo muekonomi. I think nyaya yeekonomi confidence yakaderera zvakanyanyisisa. Zvinoaffectawo zvakare ability yavanongo vachiendesa mari dzavo kumabhanga.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Prosper Chitambara vanoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vari parunare muHarare. Chirongwa chedu chatinotaura nevari kumaruwa nasi tiri kuzaka kumasvingo uko tiri kutaura navatadius jongwe vanova nhengo yeMDC. Tatanga nekuvabvunza kuti zvinhu zvakamira sei munharaunda mavo.
Chirongwa kuno ukukuwa zvinonyangadza mafambiro acho kana ukanatsa kutarisa mapirwo echikafu chaiye chaioka. Vanhu havatopiwi chikafu chacho, chinongonyangarikira muvakuru imomo. Kana vari vana kanzera wedu vari vatinaye kuno kuwadi 28 kuzaka kunoko, haatombomba kwake unoenda namasagano kana 2 kana 3 iye asingatenderwi kuti atore chikafu. Saka zvinhu zvacho zvinotoshupa izvezvo. Kana ndiri seni handitotenderwi kupindamo, nokuti kubva 2000 kusvika nhasi ndiri chairman weMDC.
Inga mutungamiri wenyika wakati hapana munhu anofanira kunyimwa chikafu.
Ndoda kuudzai vakomana kuti Mugabe chaiye chaiyeka unogona kutaura paground, asi kana vopinda kuti zvinhu zvacho ngazviitwe unenge achiruna achifuridzira kuna vanhu vake vaya kuti inii ngonyimai vanhu, asi ini ndicharamba ndichingodanidzira kuti ipai muchero munhu chikafu. Iyeye problemu yakakurisa iyeyo.
Mazuva apera takanzwa gavhuna wedunhu renyu amai Shuvai Mahofa vachitiwo vari kuziva kuti pane vanhu zvikuru makanzura amatauraya vari kupota vachitora chikafu vasingape vanhu, vakati pachaitwa ongororo. Mune chivimbo nekuti pane chingabuda here ipapo?
Hapana chingabudapo, nekuti kutaura kwezano kungotaura zvavanoda, asi kuti zvigozopinda paground kuti zvaitwa chai chai zvazviti.
Munharaunda yenyu munowanzorarama nei? Munenge muchirima chii? Kuri kuti mvura yanaya zvakanaka.
Tinorima chibage, rukweza, nzungu nenyimo namapfunde, ndochi chikafu chatinowanza kurima muno medu.
Avo vanga vari mugari wekuzaka vatadius jongwe vanova nhengo yeMDCT vanga vari parunhare kuzaka kwakare.
We love you. Saverio. Yeah. Tete Precious. Now we're Chief Chiyambo. My Isabel. Yeah, man. Ndafadza my sister. Ndafadza munhu wese ma sweeter. Doro tandira basi ndafadza vari basi ndafadza kana ma ancestors. Yeah. Waya, waya.
Ini ndinoitwa Shiltoman, a.k.a. Romeo Anthony the Dancer. Fada. Makaterera Studio 7. Waya, waya. Muza waya,
waya. Iko zvino yasvika nguva yekuti tichimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwevanhukadzi chatinopakurirwa naMarvelous Mhlanganyahuye.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipiwa neni Marvelous Mhlanganyahuye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro naamai Eva Gohori, avo vanobva ivo kwachenda mbuya. Mai Gohori vachange vachititsanangurira kuti kwakamira sei kunharaunda kwavo panguva apo nyika yakatarisana nenzara uyezve nekushayikwa kwemvura. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Kwakamira sei kumusha kwenyu kwachenda mbuya?
Mazuva ano hakuna kunyatsodiswa, nekuti zvinhu zviri kunetsa, mari iri kunetsa kuiwana. Chikafu chaicho hakuna, vanhu vana kumbokohwa chikafu chakatsva, vazhinji havatorina kana zvekutangira. saka kuri kunetsa kuti vanhu vakwanise kurarama even kana kuendesa vana kuchikoro. Izvozvi vana vanotobikirwa chikafu kuchikoro, vanotobikirwa sadza pazero grade kusvika grade 2, asi vamwe havasi kudya sadza nekuti dzimweni dzenguva vari kugona kutofenda vari kuchikoro.
Vanhu vari kurarama sei zuva nezuva kunharaunda yenyu yamunogara?
Kutongoraramawo zvekuti watowanawo kana chiri chikafu achinji wanawa kutenda wasina kuta wadya kuchipera. Kudzimba kwacho kunenge kusina pekutangira pamotozona pamwesadza manheru rekunge vatoona kutoti ashanda sei nekuti hakuna aria yedu yatirisu saitorina kana chikafu.
Hakuna here mamwe masangano anouya achipa vanhu vanogara imomo munharaunda yenyu chikafu pachena?
Masangano akambouya, kune vakambouya vachiti ndeve vanopa kune vakaremara asi vaipa vanhu pavillage vazhinji havana kukwanisa kuwana. Zvichibva zvazochinjwa vanhu vakazochitanga kuchinzizva zvekuti vanhu vava kuita zvefood for work votanga vashanda vozopuhwa chikafu. Saka pari zvinezvi ndo zviriko.
Vanhu vanosarudzwa sei kuti vazowanikwa vachishanda pachirongwa ichochi uyezve chiri kufamba sei?
Vanhu vakange vambotanga kupinda pachirongwa chekutanga chezvirema netembere ndivo vakangopinda futi four pavillage, havasi vanhu vese vakapinda.
Imi munozviona sei muchitarisa mamiriro akaita zvinhu munharaunda yenyu? Munoona sei chirongwa ichi chiri kubatsira here?
Ini maonero angu ndekuti hachisi kubatsira nekuti kune vazhinji vasorina pekutangira, kune vazhinji vasorina kana kuti vati iko zvino mvura futi iri kunetsa hatisisina mvura. Saka kunyange kuti munhu ari nemuriwo agone kuraramisa vana nemuriwo iwoyo, hakuna mvura mumarwizi iri hamuna. Tisi kuona zvine rubatsiro nekuti vari kungobatsira vanhu four pavillage. Apa muvillage munenge muine vanhu 140. Saka ko vamwe vese ava vanenge vari kuyamurwa nei vachibatsira vanhu four chete?
Imi semudzimai anogara munharaunda iyi, pangagadziriswe sei? Zvii zvamungade kuona zvichiitwa?
Inii nemaonero angu ndaandiri kutofunga kuti dai kuri kunzi tine mvura yekuti tinokwanisa kushanda magadheni tichitengesawo muriwo tichiwana zvekuraramisa nazvo vana, tichitengesa madomasi, asi mvura manje hatina mawanira atiinayo. Kwotizoti panyaya yechikafu ichocho zvanga zviri nani kuti munhu wese anga achiwana kana mukapo aone zvekuraramisa nazvo vana kuti kune dzimwe mhuri zhinji dziri kutorara nenzara.
Imi mune vana vangani uyezve muri kuzvigona sei zuva nezuva?
Inini ndine vana four nababa namai, patakureva kuti tiriri six mumba. Asi mararamiro acho ndeyekuti tikumboedzawo kurima gardeni tichirima muriwo, asi muriwo iwoyo manje hausi kukwanisa kuti tikwanise kutenga hupfu. Ndinodawo kuti muriwo unogona kutengwa pamwe dhora pamwe 50 cents pasvondo. Saka kuti ndikwanise kuti nditenge hupfu handina. Chibage chandakakohwa chakapera handichina, saka pekutangira hapana.
Mune ramangwana munoona pachizogadzirika sei?
Mune ramangwana tikutoona kutoti upenyu hwevanhu vazhinji pane ramangwana tinogona kushayikirwa nevanhu vazhinji panika munharaunda medu nekuda kwokuti vazhinji vachona hatina pekutangira, hatina pekuti tiwane napo mari. Unogona kunge uine chipfuyo, uine mbudzi, uine mombe, uine huku zvese tinazvo, asi kuti uwaneko kuzvitengesa hakuna mari yacho, uwaneko kuzvitengesa hakuna anokutengera. Saka unotongosarudza kuti uraya kana iri mombe kana mbudzi yachona ndodya nekuva zvinenge zviri nani.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Eva Gohori, avo vanobva ivo kwachienda Mbuya, kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Ndinotenda hangu mazvita.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganyahuye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu, Our Lives, chatinopakurirwa naJonga Kandemiri.
Tinotambirai nemufaro muchirongwa Upenyu Hwedu, umo watinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvekusagadzikana kwakaita zvinhu zvikuru musangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association, pamwewo nezvazvinoitawo kune vanhu mukurarama kwavo zuva nezuva. Muhurukuro yedu tine mukuru wesangano reZimbabwe Human Rights Association kana kuti Zim Rights, VOK Machisa, avo vagaro vachitaura pamusoro pe kwavanoti kutyorwa kwekodzero dzevanhu nedzimwe nhengo dzesangano revakarwa hondo irori. Tinogamuchira ine mufaro pastudio 7 vamachisa.
Tinotenda maita zvenyu vakandemira.
Vamachisa, tinoona kuti munyika pari zvino munenge musina kumira zvakanaka zvikuru tichitarisa kudivi revakarwa hondo irisununguko. Tinoona vane kupesanawo nekupokana kwavari kuita vachingonongedzanawo kusvika kune mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Imiwo semasangano akazvimirira muri kuonawo sei zviri kuitika zvichiona kuti vakarwa hondo ndo bango ranga rakabata musimboti weZimbabwe kubva kuwana kwaita nyika kuzvitonga.
Ndoda kupa kutenda chekutanga kuti isu semabato akazvimirira inoda kutenda varwi verusununguko nekuzoziva nhasi kuti zvataingogara tichitaura isu semapato akazvimirira ega kuti izvi hazvibvumirwi zvekutyora kodzero dzevanhu, zvekubira vanhu kana vabudirira musarudzo, kana kuti zvekuponda, zvekusunga vanhu zvikunze kwemutemo, zvekuita corruption, zvakawanda zvataigara tichitaura isu semapato akazvimirira. Vanoti zvimbwanana hazvisunuri muchii mumwe chete, zvinosunura pakasiyana-siyana. Saka nhasi unotoda kupa kutenda kumahovheterans nokuti vazoziva kuti aiwa izvo zvataigara tichitaura ndizvo zvagara zvisingoitika, ende ivo vazozviona paye paya nokuti vadirwa mvura inovava, vasakidzirwa imbwa, vari kuda kusungwa nehurumende imwe chete iriyo yavaisusukidza kusvika palevho yokuti pane chimwe chinhano ndivo vanga vari pamberi pekutyora kodzero dzevana veZimbabwe.
Asi kava machisa zvinonzi vamwe vashoma-shoma vanenge vaitawo zvavo musoro wakaoma vachisoropodza basa riri kuitwa nehurumende pamwe chete naiwa Mugabe musangano revakarwa hondo iri vatiri kunzwai vanononzi varoda kusungwa kana kudzingwa mubato.
Kushayikwa kwezvinhu kana kuti kwemishongo, corruption nezvimwe zvose zviri kuitika zvekuuya nemapolisi zvatingati asingafarirwi nevanhu hazvisi kuzikamwa nemahovheterans mashoma-shoma, iyayo havasi mashoma-shoma. Kana tikaenda kuchipatara hazi mahovheterans vashoma-shoma ivavo vanonoshayiwa mapirisi. Kune vakawanda vavari kutaurira vasingakwanisi kubuda, zvakafanana nemutauro navamachisa ikozvino. Havasi vose vanhu vanokwanisa kuzosvika vachitaura sezvizvizvi. Ndiri kutaura ndakamirira vanhu vakawanda zvikuru muZimbabwe vari kundinzwa, vari kutozviziva kutoti izvezvi vari kutambura munyika yavo ndiyo Zimbabwe chete yavanoziva, hakuna imwe Zimbabwe yavachaziva. Asi kana tokunzi hatiregei kutaura zviri kukanganiswa munyika yedu yatinoziva, zvinokanganisa mahovheteranzi yaati kutaura vangave vashoma, vangave two, vangave one, but one iyeye ari kutaurira vakawanda. Regai ndingoyambira even hurumende yacho kuti kusunga munhu one kana kusunga vanhu two hazvitadzisi vanhu kunyunyuta, hazviite kuti titadze kutaura nemhaka yekuti masunga munhu umwe chete.
Tinoona kuti nyika pari zvino vamachisa yakamirira kuuya kwemabond notes. Munotarisira here kuti zvinhu zvingazoshanduka zvichireruka kana mabond notes aya ave kushanda?
Mapolicies ari kuunziwa negovernment yavagabe handiwoba mapolicies anokwanisa kuti vanhu vaifarire. Mapolicies ari kuvaswededza kure nevanhu. Mukatarisa mabond notes aya ati kutaura vanhu vagara vataura kuti aiwa bodo hatimadi.
Aiwa, tinotenda zvikuru vamachisa nekuwana nguva yekutaura nesu pachirongwa chedu chinotarisa upenyu hwedu vana veZimbabwe.
Tinotenda.
Manga makateerera kuna vaOK Machisa vanove mukuru wesangano reZimbabwe Human Rights Association kana kuti Zim Rights muchirongwa chedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyai mwaka Blessing Zulu.
Tinotenda Jonga. Sezongo yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Varugare gumbo voshora kusungwa kwevakarwa hondo yerusununguko. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi inoti mabhanga anofanira kudzikisa mari dzemitero kuitira kuti vanhu vaendese mari mumabhanga. Tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzechirungu.